A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 4th, 2019. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
On the Women's Roundtable, we are discussing the effects of the recent outlawing of by government of the use of the multi-currency system with the RTGS and the bond, now the sole legal tenders. And we're also taking a look at the country's netball team, the Gems, going to the Women's Netball World Cup in England.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2007. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave. Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Elinga kosha ole sine muyilo olobo mama. Don't forget that we are also now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in into the conversation.
Thank you for those that are just joining us. Welcome to the program. Despite the financial challenges facing the country, there is some good news with the departure of the Zimbabwe women's netball team, the Gems, who left Harare in high spirits today for the 2019 World Cup in England, pledging to raise the Zimbabwean flag high after the Warriors crushed out of the Africa Cup of Nations tournament in Egypt on Sunday. PJ.
And the Gems, the stopover in Dubai en route to Liverpool, told Studio 7 today that they are ready and hope to advance to at least the second round of the Global Sporting Festival.
And speaking to Studio 7, the team spokesperson Maimba Mapuranga told Studio 7 that morale was very high in the camp, adding that the girls are well prepared to challenge the best netball has to offer, and from all the four corners of the globe.
And the Gems are in the same group with Australia, Northern Ireland and Sri Lanka. Team captain Perpetua Sachkone said the Gems would give the tournament their best.
And we're going to be opening up our mics to hear what challenges women out there are facing and what they're doing to continue to live and sustain their families daily. So you can also give us your views on the participation of the Gems, which are the country's netball, women netball team. We know that they faced a lot of challenges to get to the World Cup, with them having to do a lot of fundraising and a lot of corporate companies chipping in for them to be able to now travel to England, to Liverpool. So they are, you know, Zimbabweans in England actually planning, PJ, a lot of welcome parties. But there's also been criticism that there is a big technical team that is also going on this trip with the Gems. So please, let's have your view. Give us your view. You can talk about the economy, or you can also talk about the participation of the female netball Gems in the World Cup in England.
Yeah. Kulabo abasanda kusixhuma singumsakazo we Studio 7. Lapho ke sikuhlelo asihluzeni bomama ku Studio 7 ku Voice of America. Lamhlanje uhlelo sikhangela inhlupho izangkathaze ukuphumelela kwabesifazane kusimo somnotho esingamanga kuhle kwele Zimbabwe okwamanje. kodwa ke sizaxela njalo eqenjini labesifazane abamela iZimbabwe emdlalweni wokugaxa ngezandla we-netball ababizwa ngokuthi ngama-The Gems abasukumeke lamhlanje belubhekise emncintisweni wenkezo yamazwe omhlaba eye-2019 World Cup oqhutshelwa kweleNgilandi. Abaqembu le-The Gems lawa abaza kumakancane kuhambo lwabo kwele Dubai bengakafinyeleli edolobheni le-Liverpool bathi bona sebelungele ukuyaphakamisa iflegi yeZimbabwe okumqotho hatshi okwenziwe ngabeqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elidliwe okuyangisayo ngele-DRC 4-0 emncintisweni wezwekazi le-Africa we-AFCON. Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sinye lamazwe afana labo Australia, iNorthern Ireland kanye leSri Lanka okungamazwe adumileyo kakhulu ukuthi alentshantshu zabadlali balomdlalo. Omunye wabadlali beqembu leThe Gems uBeauty Stoli uthi yena balakho ukunqoba ngakho ke amanye amaqembu angabakhangeleli phansi. Asizweni ikhuluma lomsakazi. Uthwa ilizwi lika Beauty Stoli alikakabe ikhona kodwa ke sizaliqhubekezela phambili silinika ke amazwi ka Beauty esithi yena nasiya kuyanqoba. Ye asimuzweni ke ekhuluma lo msakazo we Studio 7.
Ngiyathaba kakhulu wa first time yami mfambi endlini kanza yenhliziyo, so ngiyathaba kakhulu. Ngoba from Spain siyafika siwina siyabuya le trophy yeZimbabwe. Ingeni nasengihambe angizi ngayihlukanisa ngoba ngiyishiya khona ngayo, so angizi ngayihlukanisa. I think sizabanika i-tough game, sizabanika i-tough futhi. Lapha abakhona amazwe bekhumbula ukuthi yebo leZimbabwe sizabanika i-tough game.
Lo ngomunye umdlali weqembu leThe Gems uBeauty Stoli bengakasukumi eHarare belubhekise eLiverpool kweleNgilandi kodwa ke kuthiwa bazayo kwedlula ke kule Dubai. Sibafisela ke inhlanhla lina ke siyalinxusa ke ukuthi lisixhume ecingweni lingene lana kuhlelo sikhulume sixoxe sikhangela ukudlala kwabesifazane laba akwabeqembu lesifazane laba abe The Gems. Kodwa ke singakayi khatshana wothi ke silinike olunye udaba lo lwabaphila legciwane lengculaza abeZimbabwe abeveleke kumagumbi amane elizwe betshengisela ngokuhlala enkundleni e-Africa Unity Scale bucwazana nje ledale lephalamende njengendlela yokubonisa amalunga eleli dale lephalamende lakanye lohulumende ngokuqakatheka kwezikhalazo ezethulelwe umlawuli wedale lephalamende ababhekane lazo inkinga bedinga ukuthi zilungisiswe ngesiphangiphangi. Ezinye zalezi zikhalazo ngesokuthi inkinga balokunzima kakhulu bokuthola imithi abayinathayo nsuku zonke, njalo abakunye kwangkhona ukuthi kube lokusabalala kwemibiko yokuthi bebesabelwa amaphilisi asiyaphela ukusebenza isikhathi sawo okuthiwa ngama-expired drugs. Nkosazana Patience Dube wenhlanganiso eYehova Life Child Network emela ilungelo labantwana abaphila legciwane lengculaza ubekhona laye khona lapho etshengisela sibe lethuba laye lokuthi aphe aba wakhe amazwi ngokutshengisela akade bekwenza lamhlanje.
Mina ibizwa ngu-Patience Dube ngivela kunhlanganiso okuthiwa i-Hope Life Child Network. Ngilapha simele abantwana esisebenza labo ku-community abaphathwe ligciwane le-HIV. Okundethe lapha yi-issue yama-expired medicines aphiwa abantwana. Abantwana sebephiwa imithi esi-expire kuma-health facility. Andiningi labo ikakhulu ama-adolescents abasanathi imithi yani. So kule high default rate amongst ama-adolescents and young people. Ama-expired medicines lawa bayawathatha from amanye ama facilities angithi bewanike abantu kuphela abakwenzayo they just increase the shelf life but laphana ku container lana yomuthi expiry date yabilokhu njalo ihleli so akusiza akulanto yabijinjile ngoba wena kuphela uyabo increase the shelf life kodwa still medication yani yabi expire so sithi ukuthi thina abantwana sebelimala kakhulu nxa sikhangela ulutsha lwethu ngoba vele bona bavele bale challenge i-issue in terms of i-acceptance stigma and discrimination so sizafika njani ama 1990 targets ethu ngapha already sesiluza abanye abantwana yikho singakuvumiwe khonoku
lapha-ke uze laba uzamanyana labanye lifunani lijongeni lapha phambi kwedale lephalamente
injongo yethu ukuthi sikhulumisane labezempilakahle labameli bethu ukuthi nxa kuyukuthi kule mali uhulumende ayikhomithayo angithi ukuthi laphana kubudget ku-health budget imali lana eyakhomithwayo kakungabi yimali ekhomited ukuthi
lo-ke bekungunkosazana Dube owenhlanganiso ye-Hope Alive lapho-ke bekhuluma ngobunzima ababhekane labo njengabasakhulayo ukuthi bathole imithi ngwenhlanganiso e-Hope Alive Child Network ukuthi bathole imithi ikakhulu ebantwaneni abaleminyaka ephakathi kwelishumi lasiyagalombili kanye-ke labalamachumi amathathu lanhlanu 18-35. Yizo-ke ezinye inkinga ezidalwa yikungahlaliseki ngomumo womnotho eZimbabwe. The marvelous was Miss Patience Dube of the Hope Alive Child Network. They were picketing today near Parliament. They have problems and challenges that they are facing of expired drugs and the non-availability of drugs that they are supposed to take on a daily basis.
To those that are just joining us, kune avo vachango bva kupinda muchirongwa muri kunzwa nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika pari zvino mushure mekunge hurumende yatura mutemo wekuti pari zvino hapana mari yekunze ichange iri kushandiswa munyika saka munyika pari zvino muri kushandiswa maRTGS nemabond saka tachida kunzwa kubva kwamuri kuti zviri kuendeka here zvakamira sei kwamuri tiri kunzwa PJ apa ari kutaura kuti nhasi panga pane madzimai vanga vaine nhuna vanga vari kuchema-chema vachiti ivo mishonga yavari kuwanikwa vachipiwa mishonga isina iyo yatingati yakaexpire uyezve pari zvino vazhinji vari kuti mishonga iri kutengeswa munyika iri kutengeswa nemari dzekunze kunyangwe zvazvo hurumende iri kuti iyo mari yekunze haisi kushandiswa munyika saka zvimwe zviri kutariswa izvozvo asi zvakare tine nhau dzakanaka tiri kutarisa isu kuti chikwata chevanotamba nhabvu yenetball nhasi chawanikwa chichisimuka munyika chakananga kuBritain kuLiverpool uko vachawanikwa ivo vari mumakwikwi enetball 2019 achange achitambwa ikoko kuLiverpool uyezve tinotarisa kuti munguva yapfuura takaona chikwata ichi chichitatarika kuti vaunganidze mari yekuti vawanikwe vachienda kumakwikwi aya asi nhasi tanzwa kuti aiwa zvabudirira chikwata chichange chiri kusimuka chatosimuka uyezve tichambomira muDubai tichienda icho kuLiverpool kuti chinotamba nezvimwe zvikwata zvakadai seAustralia Sri Lanka nezvimwewo zvikwata tiri panyaya iyoyo zvakare takaona isu mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vachishanyira misha inogara veruzhinji iro vhiki rino vakawanikwa ivo vachitaura nemadzimai pamusoro penhuna dzavari kutarisana nadzo kana kuti dzavari kusanganikwa nadzo munzvimbo dzakasiyana-siyana kunogara veruzhinji muHarare regai timbonzwa kuti madzimai vanga vari kuti ndedzipi nhuna dzavari kusangana nadzo vachitaura ivo navaNelson Chamisa veMDC
Vakamira sei kupara? Kwakadi. Nimuri munhamu yakadai. Mvura iri kufamba seiko?
Saka kuna
Apo tiri kunzwa isu mutungamiri webato reMDC vanelson chamisa vachitaura ivo nemamwe madzimai vanogara kunzvimbo dzinogara veruzhinji muHarare umo vachamisa vakawanikwa vachishanya vachitaura ivo nedambudziko rikusangana nemadzimai panyaya yemvura uyezve vachitaura zvakare madzimai aya kuti vana vavo vari munzvimbo idzodzi havana mabasa regaitinzwe zvakare kuti mamwe madzimai vaitaura nezvei navachamisa takaona vachitaura madzimai vakwegura vachitaurawo nhuna dzavo regaitinzwe kuti vaiti chii
vanokwanisa kuroenda nekuroja
kuroja unoenda kuroja zvibatidzirwe nguva manje zvinozoitika ndezvekuti unonzi mwana une 20 years kubviswa napokenya uri pane wangu zvinonetsa ee saka ndiwo dambudziko riripo vamwana wedu anogona kuitawo mabasa bati havasikwanisakunyaya
dzemari munzonawo sei
ndobatonetsa ipapo
atina
hapana
hatina chatinacho chekudya mvura magetsi zvese tingori hatina kuchibahwe chacho chatinotambisa zvinonzi tikuta $5 toiwana kuti
chamunofanira kutambira kubva kune vanenge vachipaisa zvavose
vanoti $5 achizoti $5 ndedzii
anenge achitoda $5 ya
kusocial welfare
ikoko imari dzei ndedzemusana ya
atizive kuti mari dzei ri kunyepere
ndizvozvo asi wavetransport waiva vari kutakura vachiunda waya vakuchaja
takaiswa nambuya mabasa hatina varungu vakaenda kare tochiita sei tine vana vanoda kubhadharwa mazuva hatina tingori vanhu saka tofa here muripo kuchema kwatiichi
chamungada kutiite
zvese
zvinofanira kuitwa
zvinofanira kuitwa baba vedu
aiwa apo tanga tiri kunzwa madzimai vakwegura vachitaura ivo navachamisa vachiti vari kuda kuti vagadzirise zvinhu vari kuchema chema vachiti nzvimbo dzavari kugara dziri kudhura uyezve vari kutarisana nenhuna dzakasiyana siyana munzvimbo dzavari kugara idzi saka ndozvimwe zvatiri kutarisa ipo pano saka kana muine zvamungada kutaura pamusoro penhaurwa yedu yanhasi nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu tigokwanisa kunge tichikufonerai tina Nicodemus Matariro ari kuti tapinda masisters muri sei aiwa isusu tiri wadi takanganwa zvakare PJ kuti nhasi imo muno muamerica izuva ratingati iri here kuzvitonga kuziri kana kuti reindependence rinonzi 4th of July saka nhasi izororo iko kuno uyezve kune zvakawanda zviri kuitika saka ndiri kutoona pane vamwe vari panapa vanyora kuti tiri kukutendai disciple Gilson Madanire itop sharer wedu vari kuti thanks sister marvelous for showing us the American 4th of July vari kutaura ivo live feed yandamboita mangwanani tichiratidza zviri kuitika imo muno muamerica saka tinotenda kana tichiona kuti muri kuteerera uyezve muri kuwanikwa imi muchifadzwa nemabasa atiri kubata Will Swinney vari pano vari kuona nesu Taru Bomero ari kuti ngationei vamwe vari kuti zvava nani Tarara kuti watching you from Gaborone. Titus Muchucha anzi Kwazwai Studio 7 sisimavi tiri muno marare yedu Magets Anetsa Wena. Robert Kelly Edwards aripano Boaz Jayaguru anzi ngavaite dialogue arikuti yeye arikuda kuti vachamisa vaite ivo naurano ndofunga navamunangagwa mutungamiri wenyika ndozvaarikunyora pano uyezve Boaz Jayaguru itop fan yedu Titus Mukucha arikuti vasikana vedu dai vanotisimudzirawo mureza wedu vedu we because waderera zvakanyanya ndozvekutaurawo mukoma Titus Donald Mambo manza watching you live and clear from Rustenburg. Tiri panyaya iyo yevasikana vedu ve bora remaoko renetball regaiti mbonzwa kune nhaurwa yaitwa isu nemukomana anoita zvesports ari Harare Michael Kariati achitaura iye nepamusoro pezviri kuitika pamusoro pemakwikwi aya Netball World Cup achange ari kuLiverpool regaiti nzwa kuti anga ari kuti chii.
Che kwata ichi chasimuka nemufaro mukuru chakananga kuEngland. Asi chichambozorora muDubai chisati chasimuka kuenda kuManchester uko chichanobata bhazi kuenda kuLiverpool uko kuri kuitirwa makundano epasi rese aya. Mutauriri wechikwata ichi vamaimba mapuranga vanoti mukamba mune mufaro mukuru vachiti ivo vasikana ava vanonokerwa nemakundano aya ayo vanga vachigadzirira zvakasimba.
Morari iye zvino vasikana vari kufara vasikana vari vagadzirira kunotamba mutambo we Netball World Cup bose pfungwa dzavo dzakatarisira kunokunda kunomirisidzana nedzimwe timu dzinobva kune dzimwe nyika saka panguva ino tingati takatatawa mazuva ekupedzisira ano ekuti vasimuke vose vasikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Kapteni wechikwata ichi Pepechua Sachikonye anoti ari kufara zvikuru sezvo akakarike kutanga muupenyu hwake kupinda muEngland uyezve mumakundano makuru eWorld Cup.
Kutotanga ndosaka mufaro wakanyanya. Chatizoziva kunoona mamwe mateams andaigara nechingoshuwa kutaendeka mbona timu yakati neyakati neAustralia yagara iri number one yacho nemore than 15 years chinogare panumber one. Sachanditi chishuviro changu chekunongoona mutambiro wavo nawo ndaona mukana wekuti ndonotamba navo chaiva chishuviro changu mufaro.
Vamapuranga vanoti kunyange hazvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza makwikwi emhando yepamusoro akadai vachashamisa vazhinji nematambiro avachaita.
Pose patinoita mitambo yakasiyana siyana chatotarisira isusu kutora mukombe Zimbabwe pasi rose iri panumber 13 saka panumber 13 nepamwe panotaridza kuti tine zvatinazvo zvatinogona kutokwikwidza pazuva rakatinakira tinogona kutoshamisa vamwe vanhu tikaswira tatorova ana Australia.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAustralia, Northern Ireland pamwe neSri Lanka asi Sachikonye anoti vachaita nepeshe pavanogona kuti vabude mugungano iri nekuenderera mberi nemakwikwi. Zvikwata zvitatu kubva mugungano rega rega pamagungano mana ndizvo zvinoenda munharaunda yechipiri umo zvikwata zvichadamburwa nepakati kupinda mumagungano maviri. MaJames ane basa guru rekuedza kugadzisa zita renyika iro raipa zvikuru munyaya dzemitambo mushure mekunge maWarriors abuda mumakwikwi eAFCON mushure mekurohwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo. MaJames ari kuvhura makundano eWorld Cup musi wa12 chikunguru nemutambo neSri Lanka achizotamba nemusi wa13 chikunguru apo vari kusangana neAustralia. Mutambo wavo kugumisira uriko musi wa14 chikunguru apo Zimbabwe iri kutamba neNorthern Ireland. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati aita rombo rakanaka kukwanisa kuona vasikana ava vebhora remaoko renetball vasati vasimuka ivo vachienda kuLiverpool. Tinotenda Michael uyezve tinotenda vese vasikana vanga vari pachirongwa chedu vachitaura nezvavari kutarisira kuti vange vari kuita kumakwikwi aya. Pindai muchirongwa motipa namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tiwane kweisu tichikufonerai PJ.
ye abake bakhuluma laphana abakhulumelo ekuhambo olwenziwe umkhokheli webandla eliphikisayo LMDC umnumzana Nelson Jamisa ekuqaliseni kwayona le iviki bebekhalakhala ngezinto eziningi owethekelele umuzi wengwebudirirwa nje lwetsiva rasekwa lapho ke ahlangane lezakamizi ukuthi izakamizi zimtshela ukubana inhlupho ababhekane lazo ngezokuswela imisebenzi njalo labo abarentisayo izindlu zabo sebefuna ukuthi abantu babhadale ngezimali zakwamanye amazwe i-US dollar njalo ke abalayo leyo mali ngoba vele leholo abaliholi nge-dollar lemelika. Bakhala ke ngemsebenzi omunye wesifazane ongugogo sibile sithena navele kasilayo imsebenzi vele siyaswela khona lokuthi singaselela imuli njani ikakhulu labo abazukulu abasebachiwa ngabazali babo abagcinayo kuzokuthi uye ngapha ngaseMelika siyenzele yamhlophe ilizwe laseMelika lithole lithakazelela uzibuse lethola uzibuse eminyakeni edlula engamakhulu amabili edluleyo kubo 1776 Sancho Marvelous ye ngakho ke namhlanje kulama fireworks kulani lani imcimbicimbi njalo lonyaka umongameli Donald Trump uthe na ukuzabukiswa izikhali abalazo kwezomvila ikho ke amasotsha enhlangothi ezehlukeneyo abe Air Force abe Navy abe bonke nje abe butho bazabe bebukisa izikhali zabo ekubukiseni khona lokho kokuthakazelela ilanga likazibuse elika 4th of July 4th ntulikazi ngelanga lesine kulapho kuthakazelelwa ke i-independence yaseMelika. Ye khathesi ke wathi sithole abasecingweni asebekhona ecingweni okwamanje.
Ehe tine mthereli wedu wekutanga panhare. Hello sisi Bertha.
Hello makabini.
Ai wathi riwadi trukutana nemi muri kupi?
Ndiku North West South Africa.
Ehe tipewo pfungwa dzenyu nhasi mugango mune zvakawanda saka munogona kutaura henyu nezvamada nhasi.
All right. Aiwa regai nditange nevasikana vari kuenda kuBritain ava. Aiwa ndikufara ende tikufara nazvo zvishuwa kuti vaendavo uya happy for them. We hope they're going to do good for us. Vachatamba zvakanaka vanosvika vachitinyadzisa. Topinda panyaya yemaRTGS. Nyaya yakangooma. Nokuti kuno kunenge watenga chinhu nerandi. Yeni kuenda kumusha kuti unochidzikisa. Uchada kutenga futi randi. Randi racho rinenge richidhura. Saka izvo zvacho zvakangotiomera mufunge. It's not easy.
Saka imi pari zvino muri kuzvigona sei? Zviri kuendeka here kwamuri ikoko uyezve nekuedza kuchengeta muri kumusha?
Hakunoku kwatiri zviri kuendeka asikuti ndinopota ndichimbonohodza nditi ndisa kumusha ndichitengesa. Saka pakuzonotengesa neRTGS kuti nditi wana randi manje rokuti ndidzoke ndichitenga kuti kunoku hazvisi nyore.
Saka apo pekuti muzodzoka manje maakuzohodha zvimwe ndo pari kuti netsei?
Pakuzohodha imwe stafu ndo pakuti netsei.
Saka pari zvino zvii zvamungada kuti hurumende iite takatarisa mamirira aita zvino?
Pari zvino ndanga tichingotiwo hurumende yedu president vedu vamunangagwa dei vangobatanawo navatamisa vaisa zvido zvevanhu kunyanya pamberi nekuti vakaita ivo vari vaviri vakaita selfish vari kukuvadza isusu vanhu havasi kukuvadza ivo pachavo but vari kukuvadza isusu vanhu isini zvisu tiri kusafa ivo havasi kusafa kwavari vari kudya vachiguta but isisu ezimbabwenzi yasafarin saka dei vangoisawo zvido zvedu kunyanya pamberi atingoisona mwari.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo. Tinokutenda isi sibeta kunge manga muinesi muve nezuva rakanaka.
Ewo, tinotenda.
Bye bye. PJ, they were hearing from Beta Norbert, who is in South Africa. She actually wrote on our Shona Facebook page that she wanted to be called, but she's lamenting that her biggest problem at the moment is that she does work in South Africa, but she also does some business in Zimbabwe, where she orders stuff and sells in Zimbabwe. But now she's having a challenge where she has sold, bought her stuff in Rand, sells in RTGS, but now trying to buy back the Rand for her to continue her business, she's making a loss. So she's urging President Emmerson Mnangagwa to join hands or at least have some kind of discussion with the opposition leader, Nelson Chamisa. And she's saying both men should, at this moment in time, drop their ego. Allegedly, you know, she's alleging that they're a bit egoistical, both of them. They need to come together and put the interests of the people at heart and discuss. So that's what she's saying.
Yeah, umlaleli lo lai olobe enkundleni yethu eFacebook ekhasini lethu ele VOA Shona. Ngikhuthaza ke labo ababukele lolu hlelo kuFacebook ukuthi lilobe inombolo zenu zocingo khona lapho ukuze silithinte ngocingo. Silomlaleli lapha uShemaine Carol uthi is watching. Umihla emihle nokuthula Mpofu uthi badlala kubi ngempilo zabantu. Kulabo ke akade betshengisela besola ukuthi ngiswa kwemithi yabalabo abaphila legciwane lengculaza eseza imithi esaya expireyo esiyaphelelwa yisikhathi, ama expired drugs. Kumbulani Ncube uthi lishona njani, hayi sitshonile singabuza lawe. Lilobe ke inombolo zenu zocingo khona lapho kuloku zenu kufi ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele. Libukele libanengi, lishare njalo labanye bonke ukuze sibukele lolu hlelo sindawonye sibanengi. Yeah.
Mhm. Tukona vamwe vari kunyora pari zvino. Tukona pana Donald Mamboma ari kuti I'm watching you live and clear kuno ku Rustenburg. I top fan yedu ii. Titus Muchuka ari kuti ndibateiwo please sisi. Kana muchinyora namba dzenyu dzaimaita kuti munyore makaisa zvakare ma code numbers enyu. Bayon ndiridza hanzi I'm watching you from Pietermaritzburg. Top fan yedu Lusindongo Chikwera hanzi I wish the girls well. Sisi Lusi kana muda kupinda mushirongo nyora inamba dzenyu mubva mafonerwa. Hanzi na top fan yedu Donald Mamboma, please call me. Disciple Gilson Madanire vanoti vasandotya kutamba nevarungu. Chikwata chedu ichi chikwata chemadzimai icho. Vari kuti ivo aiwa vari kunamatira kuti chikwata chinobuda zvakanaka. Ndivanoti shera malife feed yedu Facebook yabva yanyora. Beyond Chirindi ndiridza ari kuti ngavasaita zvakaitwa nevakomana vemawarriors. My Cleopatra tsamwairiwayo anzi congratulations girls. Mwari vakutungamirirei mutowina na Jesu. Saka vari kupiwa minamato yakawanda PJ. Musamu Musafarikwa ari kuti munondigonera sisi. Ndiri kukuona izvangu ndiri muno muJohannesburg. Lusindongo Chikore vari pano vari kuona nesu. Wasazi Wafazi Chingwaranza, I'm watching you from Queenstown South Africa. Disciple Madanire vari kuti ndosaka madzimai achisaririra kumashure. Vari kuti madzimai sei musiri kuuya pachirongwa muchinzwika masainyu? Ndozvavari kuenda anda nyora inini post yekuti please nyora inamba dzenyu tigo kufonera inyanya madzimai. Saka ndiri kuona top fan yedu Lusindongo Chikore abva anyora iye namba dzake. Aiwa tiri kukufonerai ava vari muno muAmerica, timbonzwa kuti vari kuti chii. Asi ndiri kunzwa kuti tina top fan yedu zvakare Tabitha Manyoni, saka taura navo last week. Regai tinzwi. Hello sister Tabitha.
Hey, hello, zviri sei?
Aiwa, zviri nani. Tinokuchingamidza muchirongwa. Zviri kufamba sei pama RTGS nemabondi? Svondo rino zvava zvakamira sei?
Ngoma ndiyo ndiyo sezioni.
Zviri kufamba sei?
Manyoni.
Taurai tinzwi.
Zvinhu pavayati jesi, hazvisi kumbodzika, ndingada hangu kutaurinyepa zvinhu zvikutokwira. Ndikutoshandisa tomonzwa nziye zvinhu zvadzika na idzinantuli, but aiwa hazvisi kumbodzika zvechokwadi. Mapraizi ndiyo maraisi wawa chingwa chimwe zvese hawo $5.10 kuno kwavhondeo. Upfu apa 7 $18. Saka zvinhu zvacho zvakatowara zvichinotombodzika. Kogetete reaction 9. Saka hazvisimbodzika mara TGS yakatooma.
Iwo mara TGS acho ari kuwanikwa here? Zviri kufamba sei? Nekuti vamwe vakuti ivo akuwanikwa mumabhanga. Zvakamira sei ipapo?
Aiwa, hakumbowanikwa. Iri kwandiri, hamene kune vari kumawana, but kwandiri, aiwa, hakumbowanikwa. Kana pane vamwe mai vatondudzwa nhasi asi ndachienda kudhenge ndazonzi unozodzoka kuzotora here nhasi atikwanisa kukupai. Saka hakumbobatika.
Saka haasi kubatika pari zvino?
Ari kuneta.
Saka imi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Nandaroti ndakana mukana wekutaura nehurumende kana nyatsoti nini president. Kana muchida henyu kutonga muchida henyu chigaro chamakachemerera ichi. Dzikisai zvinhu. Zviende patei tenga mafuta $2. Makogeti sima tenga dollar. Zvinhu zvisatei tenga hupfu tichitenga $3.50. Ndozvandaita kuti vadzi kombi kuno kupa avo ndopadhuza pasitonzi kombi $3.
Kunoitawo
izvozvo. Saka ini ndoda kuudza kuti uye mutuli uyu murudzeivo achiziva zvaanotaura pamberi pevanhu kuti akaya pamberi pevanhu nachibve nokuda paZTV achitirwadzisa tinotiwa nemwoyo inorwadza. Saka mudzeivo nguva imwe nemwe kungomutsiura achiarova zvinhu zvinobatika kwete danga kuti zvinhu zvadzika iye hatengeniso kumatinotenga. Hamene kupi kwaanotengawo hake aiwa achitanzi iye zvinhu zvadzika. Saka ndoda kuti vapresident makabhineti enyu aya hamunoti makabhineti aya. Vaudze zvinhu chezvo chezvo uye vaudze vachitaura zvinhu zvechokwadi kuti vachitaura zvinhu zvokunyepa zvekuti vanoiva paTV chiZTV ichi vachitaura zvokunyepa kuti zvinhu zvadzika zvinhu zvinyatsofamba hapana chinhu chatikona chikufamba zvinhu zvokutokambaira nezvokurwadza nechakufamba tinotanga kuni tinokudza kuti apa zvakufamba so vatiri kukambaira bhana chatiri kuita.
Aiwa machema chema sister Beta Manyoni, ko munoti kuvasikana venhabvu ava venetball vasumuka munyika nhasi mungavada kuvapowo mazwi api?
Ine netball tinongoti tinoreva kuti vatambawo zvakanaka vasazochemawo sezvakaita maWarriors eZimbabwe vasazotichemerawo kuzi mapamari apa ndo pane pari kunetsa chirwere chemari munyika munomu kachanetsa chirwere ichi. Saka ndingoshurawo kuti vatambawo zvakanaka vahwine vapiwo mari dzavo atida kuzonzwa kuti muromo totanga kuti kutaura taura atida kuzvinzwa izvozvo sezvandingovashuvirawo zvangu.
Aiwa, tinokutendai muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka. Babai.
Orait, tinokutendai mama, tingotibata.
Aiwa, tinokubatsai vhiki nevhiki. Babai.
Alright.
Apicha, I think you have a caller on the line, I think, but Manyoni there is just lamenting that she's surprised that the finance minister says prices are going down because they are not. She says when she goes into the shops, the prices are actually higher than they were a week ago when we last spoke to her.
Yeah. Siyambonga ke uManyoni avele buya lezi. Lezinja. Aso zonke isikhathi nxa iziza kuhlelo lethu. Hayi, siyakwamukela kuhlelo mlaleli.
Hello.
Ye, igama mbani?
Ngubheka impilo weza.
Ye, bheka impilo
weza.
Mbani?
Weza.
Ye, bheka impilo weza.
Yebo mama.
Usithinteke ngocingo ungapi komhlaba mnewethu?
Ngisebutswana.
Usebutswana. Kunjani ke Botswana namhlanje?
Hayi, ngeBotswana kuright nje khonoko nje ukuthi hayi akufanani.
Liyabeloke lincengisa likhona ngapha.
Siyancengisa kathi nje wasingasela lizwi mama.
Ye, zikhona indaba eziningi lapha esisegudini. Olwamantombazana lawa aweqembu lembhola lokugaqa elezandla inetball asebelubhekise kwelengilande lobunzima nje obubhekane labantu eZimbabwe kungenxa yokungamanga kuhle komnotho.
Ye, hayi ngiyakuzwa mama. Okokuqala ngathi nje akuyinto enhle ukuba loba phezu kobunzima obukhona obungaka. Amaqembu singakhalile nguqulo labo baba sikhalile labo mama bayatshengisa ubungwethu ukuthi hayi ayisikuthi kabakwanisi ukudlala kodwa bayakwanisa ukudlala kodwa kulezinye inhlupho ezikhona into esukuyiwe khona ukuthi kuzathi sokusekuqineni ikhona sizaqalisa ukukhuluma ezinye izinto okumele ukuthi ngasazikhulume ukuqaliseni leli cembu lihambile azange sike sizwe ukuthi like lalungiselela like ladlala nje enye imidlalo nje lizilungiselela ngoba imidlalo eliyayidlala kayisomdlalo efana nayaseAfrika imidlalo etshintshileyo ngoba imidlalo lokungcetho okukhulu kakhulu kodwa namantombazana ethu asehambile asekhona ngale i-environment yangkhona ngale itshintshile kayifanande yaseAfrika so ngezinye izinto ezizayenza ukuthi even lama-results xa esephuma angahambelani kahle lelizwe esokutholisana ukuthi sokusiba lezinye inkulumo ezingani zisola abadlali kodwa sikhale nje ukuthi okunye kudalwa ngumnotho welizwe
yeah
bese ngiciba lesimanga sokuthi nxa bephumile kanje imidlalo leyi e-World Cup efana labo-World Cup, Africa Cup of Nations, ilezi mali zayo ezivele ziyazo zibhekane lamaqembu nalawa qualifyileyo. So isimanga ukuthi kuzeza sokuthiwa akula mali, abadlali abasakwanisi ukuthi bedlale ngenxa yokuthi akula mali. Kanti yona imali nxa kuthi elizweni kungamanga kuhle, ithathelwane ifiwa elizweni ingathiwanga abadlali bekhona ngale lapho abavele bekhona. Kungangcono ukuthi bayiphiwe babuye bazitshintshele bona bazidlalisele ekhaya kibo ngoba besazi umumo wekhaya kodwa kukhanya imali nxa isuka iphiwa ama-mother bodies ifika ebadlaleni kayifiki kahle imali ehidilizwe phezulu vele kuthuthi yi-corruption indawo yonke so kulusizi kakhulu ebantwaneni ababefisa nje ukuphakamisa iflegi yakibo kodwa ekuqineni bebuyele ekhaya bengathwalanga ngitsho sona isinkwa sibili isinkwa sokuthi abantwana bedle ezindlini kuzisa kakhulu ubuhlungu mina ngilusizi ngiyakhathazeka kakhulu ngumuntu othanda ezemidlalo ngiyajabulela kakhulu lamantombazana but engingakutsho kuphela ukubakhuthaza ukuthi nxa besiya khona ngale zonke izinto ezinjengalezo ama-political situations economic situations ezivela ngasekhaya bengazifaka engqondweni kodwa batshengisa ubungcwethi babo kuyefika emaphethelweni nxa bezayo ukuthi inkosi babusisile bayefika loba kuma-finals engxenye mhlawumbe kungavela okunye okungcono loba nje sikwazi ukuthi ngaze bewine leyo mali kuzaba nzima ukuthi besezandleni zabo sibakhulekela kuphela ukuthi babe lezibindi bamele ilizwe baphakamise iflegi yezimbabwe batshengise ubungcwethi njengoba sikwazi ukuthi ezimbabwe phela kule talent but nxa ukhangele okwanamhlanje sesingani siyinto nje ezwisa ubuhlungu kakhulu and ngikhuluma lolu daba ngizwa ubuhlungu kakhulu ngokukhitshwa kweqembu lethu lenguqu lezimbabwe ku-AFCON osokulu daba lokuthi abantu sebekhuluma ngokuthi ye bathengisa igemu ye akusakhulunywa ngokuthi bebengaholanga ama-players esikhuluma ngawo namhlanje bazigadisile bazibuyele ngezimali zabo kuzisa ubuhlungu sebebolekana izimali kambe imali ikhitshiwe i-FIFA yenza ukuthi ikhiphe imali yehafu yokuthi yelungiselele ukuthi iqembu lingahlupheki imali yadliwa yonke abantu sebebuya sebethwele nzima sebehamba begadiswa ngani bagadiswa izinqola kukuyinto enjani shuwa kukhangele kanjani elizweni lakithi
yeah
imali zitshintshwa daily ekusende mini namhla kule dollar kusasa kule bond izolo kule rand emva kwayizolo bekulama-bearer check kanti lona ilizwe liyangaphi abakhokheli labo kabazinika amakhwapha mani yazi ukuthi ezinye izinto dadewethu akuphonga ukuthi kuthiwe kuyabuswa kuphela siyafundi lawo nxa ubona ukuthi lapha uhambi kuhle kudingwa abantu abangakwanisi ukuthi benze njalo ilizwe liye phambili sidubekile sikabantwana bezimbabwe sidubekile ilizwe siyalithanda but sizakuyela siye ngaphi sizakuyahlala ngaphi njana vele kuyatshisa ezindlini ezindleleni phansi indawo yonke kakuhambeki badubekelani kanti abantwana bezimbabwe
hayi sibongile kakhulu mnewethu and lequla langikhona eliphelekezela abantwana bona labo kuthiwa liqula inkalakatha njengemifiko
ephuma isimanga esinganani dadewethu mina kumangalisile kakhulu ungani lokhu engikubona ngani kungamanga kodwa ngikubonile ngoba la ku-AFCON kwenzakele abantu bathwala abafazi babo bathethe imali yama-players bangenisa abantwana babo labafazi babo bavakashe Egypt so bathethe yonke i-delegation e-government ihambile iyebona ilandani isebenzisa imali yabantwana abangamankazana that is an abuse kuyi-abuse to a girl child imali kumele ukuthi ngala abantwana kumbe bahambe labantu ababili kuphela imali le yasebenza ukuthi wancedise ibiza bamotivate uhle ukubona ukuthi ayisikuthi abantu laba bahlezi ezikhundleni dadewethu ngenxa yokuthi kuright abahlalanga kuyachisa so nxa bebona amathuba njengawona lawo yiwo abasebenzisayo kubuhlungu kakhulu thina kuyasidanisa kakhulu into enjalo
ye hayi mbongele kakhulu mne wethu ubele langelisa
hayi ngiyabonga lami dade kakhulu hayi ungabe ulokhu ngixhuma nxa kukhona la ofuna sikuqoxe ngiyajabula kakhulu ukukhuluma ngelizwe lakithi ngoba lami ngiyakwazi ukuthi i-change ngabuya ngami
ye ya kulungile
hayi siyabonga
limqotho lelo
ye ma
ye understand you for some
yes tenacity Lusindongwe Chikore top fan yedu panapa what's your view Mrs. Chikore on Chikowero on the you know the young gems going into this World Cup we saw that they really struggled to put money together to attend
yes thank you so much Ms. Mars yes I think as a country we are found lacking in preparing our athletes as they go to these big events borrowing from what happened with the boys go African in Egypt and now with the girls when they were trying to fundraise all the hardships they faced I think we really need to step up at the end of the day as ordinary people we try to put so much pressure on these athletes when they go kuma competition kuti vahwine vauye nemcompet and yet the preparations are not at that level yekuti zvona they are going to compete I can give an example sis Mav you know vasikana vemuno muku vari ku US vari ku World Cup the US women team do you know kuti that team vakatava have played 64 games each vese vakadaro as a team to prepare for the World Cup kuti vanotamba ikoko so these are international games these are various tournaments dzekuti vasvike pa that level isusu we struggle kuti vasikana vedu vaite my friendlies with 3-4-5 countries
ndinoona zvemi mune mwana anoita zvekuti wina zvinotora nguva yakaita sei kuti mwana azonyatsonzi mwana uyu ava akwana iye zvinezvi kuti apinde pamakwikwi akadai nekuti ndinoona vamwe vari papa vasikana ava vasikana vakatotorwa vari kubva kuchikoro vamwe vakaroorwa vamwe vari kuitawo zvimwe zvavari kuita vanga vari kutaura nhoroondo dzeupenyu hwavo asi zvinotora nguva yakaita sei kuti mwana uyezve vamwewo vabereki vakateerera vazive kuti kana vachida kuti mwana wavo agopindawo mune makwikwi akadai vanogadzirira sei vana nyanya vesikana ava
There's nothing that beats early introduction to whatever sport that you want mwana wako kuti aite. But akatanga nyaya dzekuswima nemwana wedu right now she's 14. Vanhu vakatiudza vakatanzi zvona it will take you 10 years to realize your return on investment. Akuti atanga nyatso kuhwina. That means serious dedication that is financially time and iye mwana wacho commitment and all those other things. So it takes a lot kuzotanga kuzodiscover zvavaita izvozvo.
Uye zve kune mamwe vabereki vakateerera zvakakosha sei kuti vatsigire vana vanenge vachida kuita zvemitambo tiri kuona vasikana ava pari zvino vava kutoenda kuWorld Cup yeNetball iyi
zvakakosha zvikuru kuti vana vaite zvemitambo chekutanga saizvozvo vava kuenda kuWorld Stage kwavari kuenda kunokompita kune imwe nyika vari kuenda kuEngland then chechipiri it builds resilience mavari it promotes teamwork that's what my daughter has been telling me it promotes how to deal with failure it also promotes diligence fighting for what you believe in at whatever cost
dai angaripo maka mamudedza auya ambotiudza tisimbotora imwe kola kana aripo mugadzirira auye pana patimbonzwa tichitora mumwe kola kuno kubata henye makadaro rambai muri panhare PJ I think we have another kola
yeah siyakwamukela mlalele kuhlelo lwethu lalamhlanje
abuda maka
okay
mlalele siyakwamukela kuhlelo
Anzi phone yenyu inenge ya dropa. Mai mako apa vari kutaura kuti mbaka ambobuda semukana. Semukana wechidika anoita zvekuupa gucha. Asi dzoka yenyu pa nhare mai chikwere mumbonya sotitsanangura meno kana PJ une zvaungadawo kuvabvunza nekuti ava vane mwana wavo anoita iye zvemitambo ari kuita swimming yoyi at professional level. Yezvezvo ane makore regai vataure vega nyatsotsanangurai mwana wenyu ari kuita zvei.
Okay, mwana wangu ane mitambo miviri yaanoita, that is very good at. Anoswima, anoswimira two swim teams muno muUnited States. She has gone kumamwe mavarious states achinokompita as well. Anotamba soccer zvakare. She's currently, actually, she's also hosting a soccer tournament through a foundation here in MTC, that is Makati Chikowero Foundation. Yeah, I could promote, yeah, I could raise a mari to educate girls, orphans, like rural Zimbabwe.
Kupi.
So, as you know, any various girls, my fellows, Ake, Ariku, Manicaland. We have some variku kumondoro, vava no sponsor. Especially these girls vangava drop out of school. So you may be aware kuti makaka tanga advocacy yake at a young age. Pakaenda ku panoenda ku youth conference, UN youth conference every year. She decided to say, "Inini, since I'm an athlete, I want girls to play soccer or to do a sport of their choice, and also stay in school because I value both." That soccer tournament in Komswa 13 year ku try. So a number of people have signed up to play soccer at that tournament.
Irikuitirwa kupi?
Irikuitirwa kuno ku Madison, kuno ku Kiva Sports Center in Middleton, Wisconsin.
Aiwa panganaka ipapo, batai makadaru PJ. Tukunzwa kuti pana show pa urunare. Hello caller. Hello.
Hello makadini.
Tiri wadi tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Ndireto show ndiri ku Mondoro nge.
Ehe, kwakadai ku Mondoro, kuri sei ku Mondoro?
Mondoro ndiyo zvoti ingodiyo.
Ehe, kwakamira sei panyaya iyi yema RTGS nema bond zviri kuwanikwa here, zviri kufamba sei?
Ya, nyaya yema RTGS yanetsa kumabhengi vanhu vari kuinda vari kushayiwa mari haisi kuwanikwa kuma. Zvinhu zvakatotiomera ende zvinhu zvinongova kuti zvakadzika asi hatisimboona pazvakadzika zvinhu zvinongova zvakango zvinongodhura.
Tombotarisa hedu kuti pane vasikana ava vanotamba mutambo wenhabvu bhora remaoko. Munoti imi chii kune vatambi ava? Tiri kuona kuti vari kuenda ivo ku Netball World Cup ku Britain uko ku Liverpool. Pane mazwi amungataura here?
Ya, kuvasikana avo ndinoti makorokoto edu totarisira kuti vange vachimirira nyika yedu, asi tinongova nedambudziko rokungoti pamwe vachangotengisawo zvakaita Maorias nyaya yemari.
Asi apaka mukoma hatinyatsoziva kuti Maorias ndo zvakaitika. Runyere kupe ruri kutaurwa urwu panyaya iyoyi hatingatangi kuti vasati vamiswa padare pamberi pedare kana kuti zifa tisati tanyatsonzwa kuti zvakafamba sei. Sei muri kufunga imi kuti vakatengesa bhora ravo iri?
Bhora iri kanisati rakabva taingova kuchingoya, vasati vapiwa mari, havana kupiwa mari, saka kutamba kwava kushamisa. Ndofungira kuti musava vakazotamba takatokuzviona tu kuti zvabudirira kuti vatambe.
Aiwa, pakanaka pakadaro, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Ndaida ndibatsire panyaya yevatungamiri.
Taurai zvenyu.
Ndinoona vanhu vazhinji vanotarisira kuti pave nekubatsana pakati pavachamisa navamunangagwa. Ini ndinoona kuti hapane panoda kuchinetse.
Taurai chii?
Gore ra2008 ratakagara kuita mubatanidzwa paya, takanga tafuta ndobva paburika kuti vatsvangirai vangahwina maelection. Ikuenda kuriirani ndobva maelections atadza kuitwa nekuti pakaita mhirishoka. Iye zvino kwakaira kuburika kuti vamunangagwa vahwina.
Aiwa mune mashoko makuku tuchaizvo asi zvino nguva yedu ndo yadyanana tinokutenda ikunge manga muine supachirongwa nekuti maunzawo ehe muvunzo wakanaka chaizvo muve nezuva rakanaka
Aiwa
ndizvozvo PJ we heard there from a caller who's calling from Ngezi. I think he's saying that the issue of the RTGS and the bond notes are not really working in his area. And he's also alleging that he hopes that the GEMS will not sell out their match, that they will, you know, perform professionally and bring home the trophy. He's alleging that from his own point of view, the Warriors may have sold the game. That's what he's saying.
Because of non-payment. Yeah. Yes. This was also said by Mr. Begimpilo Weza that I spoke to, who was in Botswana. He was saying basically he was worried about his concerns about the government delegation that's accompanying these girls.
Mm-hmm.
They are wasting money instead of just putting that money that they are using to travel all the way to England to give to these girls, since they even had some challenges in getting
fundraising.
To get to England. You said there's so much talent in Zimbabwe.
Mm-hmm.
It's so surprising and amazing and it's awesome, but there's no funding.
Maybe let's ask Miss Lucy Chikore, who's here on the phone with us. Miss Murukunzwa Shurukutawarwa Neva Shinji, what's your view on this issue about funding in Zimbabwe and the lack of it? How can we, or what can people learn from what we're seeing happening here in the States when it comes to national teams and funding?
Yes, actually, I kind of get to differ with people who were saying the Warriors may have sold out.
Sold out, yeah.
Kupavanga vari ku Egypt.
Mm-hmm.
It is because we did not prepare well. That's number one. Number two, these men were not paid. You know, I would advise our government to pay our players even before they leave. My qualifying fees, my appearance fees and all that stuff. What should be left kuti chavazo no badarwa vashika angadai ma winning bonuses.
Mm-hmm.
Otherwise, izvozvo it will motivate them to play hard. Zvino kana uchiti mari yangu hamuna kundipa, mari yangu ine nzara kumba, you expect me to perform on top top form. I don't think it is really humanly possible. Yes, it is national duty, but we also have to know that these players have invested a lot.
Mm-hmm. Okay, just in brief, so when the U.S. and other teams are going, especially here from, you know, countries like America, how does the funding work? Because I know, for example, the government in Zimbabwe is not responsible for paying the players. It's the association which has to pay the players, and CAF or FIFA. What's the situation here?
Isn't it that also while the government of Zimbabwe is, they allocate money to the ministry,
Department
of Sport and stuff like
yeah.
that. Then, you know, they allocate Kwakunana, Zifa and all that stuff.
Mm-hmm.
That allocation is not there. And also the corporate world need to step up. And we also come down to the issue of management, the sports yacho. It is heartbreaking because it's not something that just happens like last month when you have qualified, so next month you are going to play at the world stage. Mm-hmm. We know months in advance. So we need to prepare. Our management of sports is going to be done.
Aiwa mava mavharisa mava mataura chaizvo tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu muve nezuva rakanaka.
Ende ngakurudzirwe mwana uyo sezvaitwa ningiriki nemaonawo pa world stage ku Wimbledon uko koko atora mukombe.
Tinotenda nesupporting you have been so
ngakurudzirwe mwana asvikewo ipapo.
Thank you so much.
Muve nezuva rakanaka. Thank you moti svitsirawo kuna maka iyi kuti shuwa ndo vatinenge chida kuona mune ramangwana vachienda vachinotungamira vamwe vatambi vari kumusha. Tinokutendai. PJ, I think our time is really running out, but we have a few people that wrote here. Elton Mafara Rikwa, aruti ndinoshuwa shuvira rombo rakanaka vasikana, wawas wawas chingwaro. And ko delegation iri kuenda nema girls ku UK, vari kunodi cause nyika haina mari, but you find kuti ministers are going kunodya mari yevana. Shame. Moses Beta, aruti tinoshuvira vasikana ava rombo rakanaka, asi ngavapiwe mari dzavo pasina kukakavadzana. Disciple Madanire, our top share, kuti bye bye girls, time is running out. Saka zvinenge tashika kumagumo pije amene kana une vamwe vanga vatinyorera pa
anyway Sanchez Mahoyo uchena I wish the girls the best navanye vonke vatibona haisi avakhulekela sivahalalelela amantombazana e the gem sesifike mapetele nohlelo lotola namhlanje we practice ceremony.
I'm marvelous in Sana Nyabuye saying let's meet again next week here on the Women's Round Table. You have a blessed day and happy Fourth of July.